Hongoti nemanyukunyuku mukati mechikwata chedu cheveZimbabwe, nekuti nhasi madekwana anhasi araund 3:10 nguva dzekuno kuBrazil dzinenge dziri araund 3 AM kuZimbabwe, tichange tiine mwanasikana wedu Kesikopenje achipinda kunotuwina mu200 meters back yake iyoyo yatiri kutarisira kuti nezuro paakapedza usiku akaita zvakanaka chose ndedzaagumisira achirinka ari namba 6. Saka zvakatipa manyukunyuku ekuti paari kupinda mufinal nhasi mune kariro chaizvo, vanhu vadzorerwa mweya uya wekufungidzira kuti tinogona kungosvikawo pakunowana medal. Sekutaura kwake uye anotaura tichitaura naye nezuro, aitaura achiti final ndeye munhu wese. Munhu wese anopinda mufinal hazvina kuti nekuti wakatambohwina gore iroro ndakambodii. Kana zvava mufinal zvinongokupa manyukunyuku semutambi wezvemasport kuti ukwanise kubudirira.
Tombotarisa vari kuita zverowing, tinoona pane musikana wekuZimbabwe nemukomana wekuZimbabwe, zviri kufamba sei ikoko?
Tinotanga tiine mutambo werowing wanga uriko nhasi watoitwa kumakusena anhasi. Tine mukomana anonzi Andy Peeble anga achikompita iye mufinal yeecategory. Saka paakompita mufinal machomo aita namba 1, asi hazvirevi kuti anokwanisa kuwana mhenduro, yokuti rowing zvainoita inoraita makategories kubva kua b c d e f. Toendawo kumusana McKinney-Ponycroft aresawo anga ari musemifinal yea and b, achitarisira kuti akanga akunda ari muhit match akakwanisa kupedza ari pachinzvimbo chetatu aizopinda mufinal yea inova ndiyo ine mamhenduro ese goridhe, sirivha nebronze. Asi akundikanawo zvekare azopedza iye ari panhamba 5, zvinoreva izvo kuti aakuzonoresa mufinal mangwana yeb category. Kunyange akachizopinda hake haina mhenduro dzatiri kutarisira isu seZimbabwe, nekuti yekutanga ndiyo inenge ine mhenduro.